This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 7, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muri yekwadzamara yokwirira mapurisa matare kuitira kuti urongwa hwemusi wechitatu hwekucherechedza kusvitsa gore kwavaitaidza mara vapambwa nekutsakatika hubudirire.
Kurwisana kuramba kuchienderera mberi muzano PF zvichitevera kudzingwa kwegurukota revakarwa hondo yerusununguko vaKrisi Mutsvangwa.
Vanhukadzi vokurudzira hurumende kubatsira vanhukadzi mukurapwa kwechirwere chegumarara chanetsa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri yemurwiri wekodzero akapambwa akatsakatika gore rapera vaitaidza mara yakwirira mapurisa kumatare zvichitevera danho remapurisa rekuti urongwa hwemusi wechitatu hwekucherechedza kusvitsa gore kwavaitaidza mara vapambwa husaenderera mberi. Gweta riri kumirira mhuri yekwadzamara richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaSharon Hofisi vanoti mapurisa haana kunyatsojekesa zvikonzero zvaari kurambidzira mhuri iyi kuti ipinde mumigwagwa ichicherechedza nguva yapedzwa navaitadza mara vatsakatika, kunze kwokungoti urongwa uhu hunogona kuvhiringidza kodzero dzevamwe vanhu nekudaro haufanirwe kuitwa. Vahofisi vanoti nyaya iyi yakwidzwa zvechimbi-chimbi nekudaro ichanzwikwa mangwana masikati naJustice Clement Pire. Mhuri yekwadzamara mwedzi wapfuura yakanga yazivisa mapurisa nezveurongwa hwekurangarira vaitaidzamara uhu, asi yakazoshamiswa kunzwa mukupera kwesvondo rapera mapurisa oti havafanirwi kuenderera mberi sezvo zvaive mutsamba yavo zvakanga zvisingapindirane nemutemo weposa. Ngatinzwei hurukuro yataita navahofisi pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa vanga vati ivo vari kuona sekuti kumacha uku kuda kuitwa nemhuri yekwadzamara neshamwari dzake ivo vane zvikonzero zvavo zvavanga vari kupa. Vaizinge zvikonzero zvatati pamutemo isinenge ichifungidzira kuti hazvikwanisi kumita mhuri iyi kuti irambe ichifamba kana kuti ichiratidza kodzero dzayo kubudikidza nekungomacha vachipemberera kana kuti vachirangarira gore itai ashayikwa.
Asi zvikonzero zvihombe zviri kupiwa nemapurisa ndezvekuti chii? Tichiona kuti bumbiro remutemo rinongoti vanhu munofanira kuzivisa mapurisa kwete kukumbira mvumo.
Ivo havana kujekesa, vakangotsanangura kuti pane marequirements anosvika gumi nemaviri ari muposa. Saka vadzamara pavakazobvunzawo kuti vapiwewo chimwe chezvikonzero, havana chikonzero chavakanga vawana, kusara kukungonzi kusati taurirwa nenyaya yekuti hakune imwe midhuri isingafani kunge ichitaurwa, but havana kunge vapiwa tsananguro yakati tsvikiti yekuti mabuilding acho ari kurehwa ndeende uye zvinei nenyaya yokuti no chinofanira kungoitwa nemunhu bedi kungozivisa mapurisa kuti tinoda kuitei. Kana ivo mapurisa vachizofungidzira kuti aiwa pangaita imwe mhirizhonga ingakonzeresa nyonganyonga munyika, ndobva vangazozviindiketa izvozvo, uye zvinotoindiketwa nedare kwete kuti ivo vasvite vobva vaita sekuti ivo ndo vanogona kubvumidza kana kuti kupemita munhu kuti aite zvaanenge achida kuita pamuti.
Saka mune imwe tarisiro here yekuti zvinhu zvikasabuda zvakanaka kudare redzimhosva munozoita kuti mhuri yekwadzamara itore matanho api?
Tarisiro yatinayo ndeyekuti zvinobuda zvakanaka. Kana zvazoregawo kubuda zvakanaka, isusu tinenge taakuti vanenge vava kungozviitira izvo mupamba pavo, vanogona kuprofita futi.
Vanga vari vaSharon Office Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira mhuri yekwaDzamara vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo muZanu PF. Pave nekuita kukandirana zvakare makobvu nematete pakati pesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association negurukota idzva revakarwa hondo vachinga Dube. VaDube vakatora mhiko kuva gurukota idzva nemusi wemugovera vachitora chigaro chava Chris Mutsvangwa avo vakadzingwa basa rekuva gurukota. Kunyange hazvo vaDube vaive pamusangano wevatori wenhau wakapawo kuti vaMutsvangwa vanyanye kupinda muna Taisireva vachinzi vaituka amai Grace Mugabe, vaDube vave kuti vakarwa hondo vanofanira kutsvaga sachigaro mutsva anotsiwa vaMutsvangwa nekuti havakwanise kushanda nemunhu akadzingwa musangano repolitbureau yeZanu PF. Vachitaura nebepanhau reChronicle, vaDube vanotiwo musangano wainge warongwa navaMutsvangwa kuti vaMugabe vasangane nevakarwa hondo yerusununguko ava kuti vataure nhunha dzavo unogona kusabudirira kana vaMutsvangwa vari panyanga. VaMutsvangwa vari kupomerwa mhosva yekutsigira chikwata cheZanu PF chinonzi Team Lacoste, icho chinonzi chiri kutsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazotungamira kana vaMugabe vasiya basa. Chikwata ichi chiri kunetsana nechinonzi Generation 40, icho chine rutsigiro rwakasimba rwaamai Grace Mugabe. Asi munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matemba Danda vanoti vaDube havana simba rekutaura kwavasina kuswera nekuti sangano ravo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rakazvimirira uye harudzwe zvekuita nemakurukota ehurumende.
Tine constitution isina basa nekuti munhu ari mupolitbureau yeZanu PF here kuti ave chairman. Haitombotauri even kuti ngave member yeZanu PF. But isu tisu tinoda kuti zvive saizvozvo, kwete being forced by the constitution. Saka atipiwi chairman nemunhu asiri member yeassociation because munhu ari kufarira nyembe dzeuminista dzaapiwa, ari kuuya negodo rinenge remukadzi wepabarika, atorwa, aakurwa nevana vemukadzi waakawana varipo. Ari kutangirei negodo, ari kutangirei nehasha, akashanda naMutsvangwa ari deputy, hatina kunzwa kutaura. Iye nhasi aita rombo rakanaka, apiwawo minista, oda kurwa naMutsvangwa achimutevera kwese kwese. Akaapoendirwa kuti anetsane naMutsvangwa. Association yemaFreedom Fighters yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association inotori nemembership chinga haasi memba. Saka haana simba kana kodzero yekutaura unless kana achida kutaudza kuti haana basa neconstitution yedu, kana kuti haasati aziva basa raakaapoendirwa kuti aite. Akaapoendirwa kuti aone welfare, kwete nyaya dzemaassociation. Isu nyaya dzeassociation toiona kuMinistry of Labour and Social Welfare, ndokwataka register.
Asi zvazvizopere kuti sangano renyu ripatsanuke nepakati.
Pane vanhu vakatanga kugadzira inonzi splinter kudhara nemhaka yekuti vanoda kushandisa maWar Veterans kuachiva zvavanenge vachida. Ende nemhaka yeurombo nemhaka yekushayiwa, maWar Veterans akadero aripo, hatinei navo. Ndofunga kuti munews macho matonzwa maitaura kuti vana Matima Danda ndo vanhu vaiurawa kuhondo. Shuwa comrade kana achifunga kuti umwe comrade ade akafa, kokuzoti weopposition ke.
Saka musangano wenyu na patroni wenyu vaMugabe uchiri kuenderera mberi here? Zviri kufamba sei?
Iye zvino hatisi kunzwisisa nemhaka yekuti uyu chinga Dube paakauya akati anoda kuti uendeserwe mberi. Hameno zvikonzero zvake zvaaitaura zvisina anoziva zita razvo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vaimirira ZANU PF musarudzo yakaitwa nemugovera kumondoro mubaira vaGeorge Gangarawe ndo vakakunda musarudzo iye. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe 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 baba mazimuza ndauya nacho
zvibadira zvomuza
mumiriri wezeku sarudzo iyi vagodfrey maisiri vanoti vagangarawo vakakunda varwedi wenyanganyanga vaimiririra bato refreedom front vagangarawo vakaita mavhoti zviuru gumi nezvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nezvina uko vanyanganyanga vachiita mavhoti chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nematanhatu vachiratidza mufaro mushure mekunzwa mashoko ekukunda kwavo vagangarawe vakati havana kukunda vanyanganyanga nebato ravo chete asi vakunda mapato ose anopikisa munyika sezvo vainge vachikokera nhengo dzavo muchivande kuti dzivhotere vanyanganyanga
apa tanga tisingarwisani ne one candidate tachirwisana nemapati ese nekuti vese vana obvious veopposition vanga vachingoudza vanhu vavo kuti vavhotere oppositions zvinoratidza kuti vanhu vemhondoro vakusapota musangano nekuti nhamba yedu sezanup f iriramba ichikwira kubva patakaita mahomanized election 2013 former mp akaita 10,000 ezvinezvi taita 13,000
izvi zvinotsigirwa nasachigaro wezanup f mudunhu remashonaland west vaefrem chengeta vanoti kukunda kwebato ravo chiratidzo chekuti hapana bato rinopikisa richakunda zanup f mudunhu rose
sezanup f kusimba kwezanup f zvinoratidza kuti hakuna opposition inokwanisa kuva inoenda pamusoro pezanup f
vagangarawe vanoti vachaita zvirongwa zvebudiriro zvakawanda zvichayambura zvikuru sei vechidiki kuti vasashandiswe kuita zvakaipa
for the betterment of the living standards vanhu tichagadzirisa horticulture kuti vanhu vasangorima chibage chete nguva yezhizha nekuti tikatarisa nezvegore renzara saka tichaona kuti nzvimbo dzine mvura toita horticulture so that vanogona kurima zvimwewo zvinokwanisa zvinorimika panguva iyoyo zvinoenderana nevhura nzvimbo yavanenge vari so that mvura ikaregedza kunaya vanhu havazongogara vachiti tine nzara vanenge vaine zvimwe zvekuita touya papo maprojects evechidiki vechidiki tiri kuona kuti vanhu especially kuour party is backbone of our party saka tinoona kuti vanhu vanoda kuramba vachinhingina so that havazongoenda vachitengwa nevanhu kana kutengwa nehwawa even vachingoswera vari nekuti vanenge vangoswera mashopusi vasina zvokuita saka tichavatsvagira zvokuti vawane vaite
muzvari Gertrude Rwizi vanobva munzvimbo yamambo Rwizi vanoti vari kutarisira kuyamurwa kutanga maprojects akaita sekupfuya huku kuti dunhu ravo ribudirire
pazvichamo zvemadzimai tiri kuda kuti isusu kump wedu maprojects atiri kutaura vatotitangire maprojects ehuku kuti tigokwanisa kuita huku mudzimba imomo dzatinochengeta dzigotipa kura kuti tigokwanisa kurarama tiri mazviri
sarudzo iyi yakaitwa mushure mekunge vaimbomiririra mhondoro mubayira vasilvester nguni vadzingwa mubato rezanu pf vachipomerwa mhosva yekutsigira vaimbo vemutevedzo wemutungamiri wenyika amai joyce mujuru vakadzingwawo mubato iri gore rapera ndakamirira studio 7 kwamubayira kumhondoro ndini arthur chigoriwa
Makateerera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emusomalia anoti vanhu vatanhatu kusanganisira mauto maviri eAfrican Union akuwara nhasi zvichitevera kuputika kwebhambo kwaitika panhanda rendege muguta reBelodwini. Vachitaura neVOA Somali Service, mukuru wemapurisa muBelodwini vaAli Du Abdi vati kuputika uku kwaitika panzvimbo yekupinda munhanda rendege.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatanga nhasi rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuMiddle East vachipika kuti America ichadzipa chikwata cheIslamic State kusvikira chaiparadza. VaBiden vashanyira mauto emuchadenga emuAmerica ari pabhesi reAl Dafra pedyo neguta guru reUnited Arab Emirates reAbu Dhabi.
Apo vanukazi vemuZimbabwe vari kubatana nevamwe pasi rose mukucherechedza zuva ravo kana kuti International Women's Day. Madzimai emuZimbabwe anoti achakasaririra zvikuru panyaya dzezveutano. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda anoti kana vasina mukana wokuchengetedza utano hwavo hazvigoni kuti vawane mikana yekuenzana nevanhurume sezviri mudingindira rezuva revanhukadzi pasi rose mangwana. Mukuru wesangano reStudents Females Network Muzvare Evanice Munando vanoti vari kukurudzira hurumende kuti ikwanise kuwanisa vanhukadzi mukana wokuchengetedza utano hwavo kuitira kuti zuva ramadzimai iri rive nezvarinoreva zvakakosha kwavari.
Mazvipatara zvikuru zvatinazvo even muno muZimbabwe takatarisana kazvinhu neguta reHarare nekuti ndo munowanikwa zvipatara zvikuru zvine zvose zvekushandisa zvakaita semushonga kana tingataure kuti zvekushandisa zvinodiwa nana chiremba. Mutemo uripo kana kuti zvandakaona zvichiitika izvino ndezvekuti vana chiremba ivavo vakutoti kumadzimai huyai kana nezvekushandisa zvakaita ndingati pachirungu magloves ayaya mvura kana uchida kuenda kunodhiriva unonzi huya nebhaketi rake remvura. Ndisingamenshoni hangu chipatara chikuru chemuno muHarare chiri kuita saizvozvo nenyaya yekushoinga kwemafacilities. Kana usina mari zvinoomesa zvizhinji munhukadzi nekuti kuti unokwanisa kuwana mukana yekuti unorapwa chaiko zvinhu zvakaoma zvikuru nekuti kuchipatara mazuva ano hakurapwe pachena.
Mumwe wevanhukadzi vari kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu muutano hwevanhukadzi Muzvare Gertrude Zhou vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti gore negore vanhukadzi vari kupemberera zuva iri vachisangana nematambudziko mazhinji munyaya dzeutano. Muzvare Zhou vanoti gore rino madzimai mazhinji ari kucherechedza zuva ravo vasina utano hwakanaka kusanganisira vari muzvirongwa zvekuti varapwe nyore.
Vanhukadzi takaomegwa muno muZimbabwe nenyaya yokuti ukagwara ukaenda kuchipatara vanosvika hako vobvisa mari yekadhi votaura zvaunowa vokunyora voti kwai ndai unotenga mushonga asi iwe mari hauna mari. Chero kana wakaisiwa pamedical aid unoenda kuya wonoona chiremba wonyoregwa mishonga yacho apa wezai ndai unotenga mushonga iwe mari hauna apa iwe mari yako iri kubakwa kumedical aid.
Mashoko amuzvare Zhou atsigirwa namuzvare Fungai Masiya avo vanoti vanhukadzi vari kubatwa nezvirwere zvinodaidzira mari zhinji kuti varapwe. Vanoti dai hurumende yabatsira mukurapwa kwezvirwere zvakaita segomarara.
Kune zvirwere zvakaita sana kensa zvinotibata kuti uinde kuna chiremba unoshevedzera mari yekuti kuti undione $140 unoishayiwa wobuda mara worega kuchiona machiremba acho chigwere chisingokutambudza zvinotemira chaizvo.
Asi mumwe mugari wemuHarare Muzvare Susan Museyamwa vanoti hurumende yaedza nepainogona napo mukuona kuti uwando hwevanhukadzi vanofa wakazvitakura hwaderera asi vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti yabatsira vanhukadzi vanobatwa nechirwere chegomarara icho chanetsa munyika nepasi rose.
Nezvakaoma zviri kusangana nemadzimai panyaya dzekensa ingatira somuenzaniso kurapwa kwekensa kunodhura madzimai vane urombo havakwanisi kuwana mari yekuti varapwe vakange vaita kensa saka tiri kusangana nemarufu akawanda kuburikidza nedambudziko.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vaDavid Parire Nyatwa. Madzimai anoti utano hwakanaka hunovapa mikana yekukwikwidzana nevanhurume izvo zvinozoita kuti nyika ibudirire. Bazi revanhukadzi muUnited Nations rinoti rinotarisira kuti panozosvikwa gore ra2030 mukana pakati pevanhukadzi nevanhurume inenge yaenzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Imwe nhengo yeMDCT yechidiki vaDeft Mazibiye vanoti vakarohwa zvakaipisisa nezuro nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF mumusha wembare uko vaifanirwa kuita musangano wevechidiki webato ravo. VaMazibiye vanoti ivo nevamwe vavo vanodarika gumi vakarohwa mapurisa akatarisa kunyange hazvo bato ravo rakanga rawana mvumo yemapurisa yekuita musangano uyu. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7.
Nezuro kwa kune youth forum yaifarwa kunga ichitwa kumbare pa number 5 ground hapo. Adarika pamwa muka pa service station. Takaona kunge ndanonoka boss Muhlanganya 11. Takafundira kuti wangu vato vako, so ndakapinda mukoshi ndikanodzikira pamwa muka. Ndichinosvika kupinda muground ndakanzwa mine vanhu maitira zvamane vanhu vakawanda. Ndakaona mine vashoma vanga vakapfeka ma t-shirts e MBCT. So upon that tarisa ndazvona kuti vanhu varimo ava havasiredi boss hapana wandakakwanisa kuidentify. Ndakafunga kuti ari gandibude ndifone ndinyatsonzwa kuti zvenyu ndiye here kana kuti ndarasika zvenyu. Ndatarisa ndaona kuti vanhu vari mukati meground. Yes, ma mune vashoma vanga vakapfeka ma t-shirts anga akanzi DCT. Kati ndakaona kuti ndakashaya wandakaziva. Ndikafunga kubuda. Saka pandara kubuda ndinotsvaka kuti ndinyatsonzwa kuti vamwe vangu varipi. Ndopandakaona vanhu vanga vakabata zvitini.
Makakuvara zvakadii uyezve makazoita sei mushure mekunge makuvadzwa?
Ndakada kuti ndimhanye ndakaona kumberi kune vamwe. Saka ndakada kutena kudai ndobva ndatotemwa nedombo ndobva ndakolapsa. Varaiti aipumusoro nekabamusoro mbijana. Ndakachanga kutsikwa tipa vamwe. Chindirova nezvimatanda vamwe sendika musoro. Saka ndakazoutsa kurwa vakanditakura. Ndakatanga ndaendeswa papolisi ndikanopota pambare. Kati mapurisa apandai zvaitika zvese vanga vatoripo. Heni ndichinosvika kumbare kwacho ndichiparipoti still vakatomboda kuti isusu nyaya idzi hadzinoneka. Ndakazoramba tichiaita press on vakazozoguma kuti tora ripoti kati handifungi kuti pane chinofamba ipapo. Ndakazobva ndikazoenda kuhofisi. Ndakanogara about 7 hours ndiri kuhospital. Ndikazobudiswa ndaitwa masikani emusoro negumbo nechii. Ndobva ndazongobidzwa kuti nhasi ndichitora matreatment mamwe avasina kukwanisa kuita.
Nengwe MDCT vadefti mazivie vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare. Vamwe vagari vepapurazi rewadzanai riri kulala panzi mudunhu reMidlands vanoti amai akusilia munangagwa. Vanowe mumiriri wechirumhanzu Zimbabwe vari zvakare mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupindira mukufambiswa kwebasa papurazi iri. Izvi zvinotevera musangano weZANU PF unonzi wakaitwa svondo rapera papurazi apa uchikokerwa naamai Mnangagwa apo vakasiya vaparadza utungamiri hwaivepo hwakanga hwasarudzwa nevagari vachiisa hwavo hwavanoda. Vataura vakamirira vagari ava vaokei machisa. Vanowe zvakare mukuru weZimbabwe Human Rights Association vanoti danho raamai Mnangagwa rakasiya vagari vapararana sezvo vamwe vari kushoropodza chiitiko ichi vachiti chinoisa pamhene vanofungidzirwa kuti vanenge vasingavatsigiri pamwe nebato ravo reZANU PF. Studio 7 yakundikana kubata amai Mnangagwa kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navamachisa.
Musangano waita wanga wadeedzerwa musangano weZANU PF nachatikatira mazwa nechekuti musangano iwoyo wazopidigurwa ukanzi ngauchiitwa mitini yekuchinja komiti yakagara iripo. Saka hatisi kuziva kusvika iko zvino kuti izvi zvaitiwa zviri pamutemo here nokuti tinyazoziva kuti kana vari ivo mai Mnangagwa vanove neMP yenzvimbo iyoyo vanofanira vachiziva kuti tiri mitemo inotevedzerwa ivo vanotogadzira mutemo muparliament. Saka vanofanira kutoziva kuti kana chiri chinhu chakaita saizvozvo pane matanho anoteerwa kusvikira kuti komiti ichizwe ingave chinzi yagarisa ingave chinzi yagara nguva pfupi asi iye mai Mnangagwa vanofanira kuziva kuti pane urongwa hunotevedzerwa constitution yenyika kuti huteerwe apa. Hakungangoiekuchinzi tasandura musangano weZANU PF kuti uite annual general meeting inozopedzira yachiza komiti yepurazi yanga rakagara musabara pedo.
Kushandurwa kwaitwa komiti uku kuno kukanganisa zvakadii?
Hakutikanganisi zvekuti magariro edu asi zvirongwa zvekuti tinobeedza musangano wezvematongerwo enyika tochishandura musangano wewu wezvematongerwo enyika tochipindira mukugara kwakaita vanhu zvikuru pakunobvisa komiti yanga yaiipo kachisa ine komiti. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vafunga kuti chii chakuitika zvii zvakuitika kuti misangano yematongerwo enyika yakuri kupingurwa yonzi misangano yekuti vanhu vachishandura makomiti emunharaunda.
Saka mune matana muchatora here kuti mugadzirise dambudziko iri kana kuti mugare pasi na mai munangagwa?
Hongu matano aripo anofanira kutorwa. Chatinofanira kuziva ndechekuti tiri muZimbabwe inotevedzera constitution. Hakuna munhu anorarama akaisa mutemo muhomwe. Hakuna munhu anorarama ari pamusoro pemutemo. Izvezvi kutaura kwandiri kuita vagari vemuwadzana ifamu kulala panzi vari kushushikana nezvaitika nokuti havasi kuziva kuti ramangwana ravo rinomuka rakaita sei.
Vanga vari mugari wepapurazi rewadzana iri riri kulala panzi mudunhu reMidlands uye vari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunhare neStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection mangwana tatenda gumbo naNtungamiri Nkomo vachange vachitarisa zvinoreva zuva reInternational Women's Day. Kana muine zvamunoda kutaura pamusoro pezuva iri, tumirai mashoko enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 1-202-465-0318.
Kwanga kuri kupera kwesvondo kwemafaro pamwe nekuchema kwevamwe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kuchema kwekutanga kwakaonekwapo sachigaro weDynamos vaKenny Mbaiwa vakakundwa musarudzo yeutungamiri wePremier Soccer League nasachigaro weHighlanders vaPeter Dube musarudzo yakaitwa nemugovera. VaMbaiwa ava vakambokundwa zvekare navaTwin Piri muna 2014. Vakakundwa mushure mekunge vawana mavhoti mana chete kune gumi nerimwe chete ayo akawanikwa navaDube. VaDube vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavakatanga navaPiri avo vakasiyiswa basa nesangano rinotungamira nhabvu munyika reZimbabwe Football Association.
Kwanga kusiri kusarudza chaizvo, kwakuri kungochinja nzvimbo kuti uyo agare apa uyo agare apa. Nekuti zvandiri kutaurira ndisikuona pandina chazoshanda mumwe wangu uyu yesipo kwese kwese kwatiri kuenda nezvinoda bhora ticharamba tiri tese inini naTwai.
VaMbaiwa vanoti vachakwikwidza zvekare musarudzo ichaitwa muna 2018 sezvo vachiti ivo nguva yavo yekutungamira gungano iri inenge yasvika.
Asi vanhu vebhora tinoramba chimwita as long as kuine nzvimbo tinoramba chimuita chiti zvinongezi pachidiwa maelections achiuya tinoramba chimhanya navo.
VaDube vakave zvekare nemwe nguva yekupemberera mushure mekunge chikwata chavo Highlanders chakakunda Chicken In 4-2 nemapenareti mumutambo wemakota finari eZimbabwe National Army Charities Shield. Mutambo uyu waive wapera uri mangange 1-1 panguva yakatarwa. Highlanders yave masemifinari pamwe chete neHarare City FC Platinum pamwe neZPC Kariba. Harare City yakatambisa chikwata chevatambi vatsva asi vakakwanisa kukunda Capes United nemapenareti zvekare 4-3 mushure mekunge vapedza mutambo wavo vari mangange 1-1 zvekare. Mitambo yeZimbabwe National Army Charities Shield haina nguva yekupamhidzirwa iyo inodaidzwa muchirungu kuti extra time. Mutevedzeri wemurairidzi wechikwata cheHarare City mukupali masuku anoti vari kufara zvikuru nekukunda kwavakaita mumutambo uyu. Asi murairidzi weCapes United Lloyd Tengwe anoti vaishandisa mutambo uyu kutarisa vatambi vavo vegore rino sezvo vasinganyanyokoshesa makundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misitori yenhau dzanhasi.
Mhuri yekwadzamara yokwirira mapurisa matare kuitira kuti urongwa hwemusi wechitatu hwekucherechedza kusvitsa gore kwavaitaidza marava pambwa ndokutsakatika hubudirire.
Kurwisana kuramba kuchenderera mberi muzano PF zvichitevera kudzingwa kwegurukota rezvevakarwa hondo yerusununguko vaKrisi Mutsvangwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri ndokusiyai maoko aChris Gande naMavlas Muhlanganya uye.